Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 12, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Kwanza kwa nesu, mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga, kandemiri, ndishitepe nyurandiri kumba. Nekuda kwa kujidzivirira kuchirwere cha COVID-19, ndichiti ezvinezvo zviri mchurongwa chedu cha nasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hakuna munhu akafa neCOVID-19 uye vanhu makumi maviri nevanomwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, gumi nemumwe vari vana vechikoro. Hurumende inoziisa kuti gore rino ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti kunyange achitambira nemufaro hurongwa uhu, vashandi vagara vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzoserwe pamihoro yavaiwana muna 2018 iyaive mumadhora ekuAmerica. Mutori wenhau ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau ane mukurumbira Peter Banga anoshaya. Chikwata chenhabvu chemawarriors chinorohwa 1-0 neSouth Africa mumutambo weFIFA World Cup Qatar 2022 wakatambirwa kuSouth Africa nezuro usiku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kupa vashandi vayo mari dzemabhonasi mwedzi uno dziri mumadhora ekuAmerica. Tsamba yakabva kumunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga ichinyorerwa mamwe mapoka ehurumende inoratidza kuti vashandi vachapiwa mari yekunze kusvika kumadhora mazana manomwe kana kuti US$700 uye vanenge vachihora mari inodarika mazana manomwe emadhora aya vanozopiwa imwe mari yacho iri mumadhora emunyika kana kuti maRTGS. Vari pamudyandigere vanonzi vachapiwawo mari yekunze inosvika zana remadhora. Pamusoro pezvo madzimai kana varume vavo vopiwawo madhora ekuAmerica makumi masere. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho iri asi harione serinogadzirisa zvinyunyuto zvevashandi avo vanoda kutambiriswa mihoro yavaitambira muna 2018 iri mari yekuAmerica.
Mashoko atiri kutambira kubva kugovernment ndeokuti permanent secretary wefinance ataura kuti vashandi vehurumende vachanga vachizowana bonasi muUS dollars. Asi izvi hationese kuti zvinofadza massive sevens zvikuru sei varairidzi vatinotungamira. Varairidzi watinotungamira hondo yavo haida mbogara iri pakuti vanoda kuti vawane bonasi in US dollars. Hondo yavarairidzi iri pakuti iko mugore raOctober 2018 hurumende yakadzikisa mari dzavo zvisina nhaurirano. Saka varairidzi vomuZimbabwe chavanoda kubhadhara mari dzavo dzepamwedzi wega wega dzinosvika idzo US$540. Kana hurumende ikakwanisa izvi inenge yagonhera varairidzi.
Asi hamuone here kuti iro danho ratorwa nehurumende idanho richarerutsirawo varairidzi?
Kuda kubatana kumeso nokubhadhara bonasi nemari shoma shoma hationi sokuti zvingafadza varairidzi avo vayaura nenzara vari kununga sose nomuromo. Izvo hazvina zvazvinobatsira zvakanyanya. Hapana murairidzi angafara kuti anyimwe mari yake yapamwedzi inoita US$540 akuzopiwa mari yemwedzi miri ichiita kuma 270 wofarira izvozvo. Kutamba namadhaka pasina mvura. Chatinoda ndechekuti hurumende ngaidzose mari yaitambirwa navarairidzi. Ndo zvingazadza mukombe zvikafadza varairidzi vanova vabereki avo vayaura nenzara vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka uyo anofunga kuti kuda zvingafadza varayiridzi, hapana zviripo makumbe enyokai. Tichaonana magaro pakuyambuka Rwizi.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikuru-kuru chinofanira kuita nehurumende nekukurumidza kuona kuti varayiridzi vabhadhara mari dzavo dzema540. In fact, varayiridzi vari kutoda mari yavo, nokuti pamwedzi pega pega kana iko zvino murayiridzi achitambira mari inoita iyo $100 to about $135, zvinoreva kuti hurumende iri kudya mari pamurayiridzi wega wega pamwedzi inopfuura $400. Mari iyoyo varayiridzi vari kuida, nokuti iri kuendepi? Yakadzisa zvisina mwero, zvisina kutaurira navarayiridzi. Ndo pane hondo yavarayiridzi, pane ajenda yavarayiridzi, kwete kuda kubatana kumeso nezvimwe zvisina basa.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Unions vaGibson Mushangu. Ava vanoti vashandi vehurumende vari kutarisira kuti mabhonasi avo achange achisanganisirawo pamari dzekubatsirikana kana kuti maallowances. Vamushangu vanotiwo vashandi vari kutarisira kuti vese vachapiwa mari dzavo mumwedzi uno wambudzi, kwete zvekuti vamwe vopiwa mwedzi uno, vamwe vozodzipiwa muna zvita dzisisina uremu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamushangu pamusoro penyaya iyi.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatarisira muhoro yavo kuti inge yakawedzerwa nemari yematendo mumwedzi uno wambudzi. Asi chatisati tangoziva ndechekuti hurumende ichaongorora here nekutarisa kuti mihoro yachona iwedzerwe zvakapetwa kaviri zvese zvinenge zviya pakapepa kanotaridza kuti munhu atambira mari inova yatinoti iyo payslip muchirungu. Nekuti hurumende yaimbotaura zvokuti ingangoda kupa vanhu mari inonzi iyo basic salary inowanikwa nemunhu yemuhoro yake pachezvayo isati yawana mimwe mihoro inosanganisira yatinoti maallowance. Saka iyo inyaya yatanga takagara takaisa kuhurumende kuti detawana mihoro iyoyo iri yakangobatanidza chinhu chose chinoya papayslip. Asi vashandi vari kutambira nemufaro kuti kana zvichinge zvaringana tikawana mihoro iyoyo mumwedzi wambudzi, aiwa zvakanaka, tinowana kupokutangira nekukurukura zvinoenda mberi.
Takanzwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri kashiri vachiti vakarwa hondo yerusununguko vachapiwa mari dzavo dzemabhonasi iri mari yekuAmerica. Munoti nedanho iroro?
Kana zviri zvo zvakatoonekwa nehurumende, zvinoreva kuti chinhu chakafanira kunge chichiitwa kumushandi wese wehurumende kana kuti muchizvagwa chenyika ino. Isu hatipokani nazvo, asi kuti tinozvitenda kuti vakaona zvakafanira. Saka izvi zvinoreva kuti idonjo ratorwa nehurumende rinoumba hwaro hwokuti wese achange achipiwa matendo ebasa rakaitwa rakanaka, atinoti mabhonasi, achange achipiwa mumari yekunze. Saka tatotarisirawo izvozvo tisati tapinda pahurukuru, nokuti tatozviona zvaitwa kune vamwana kodzi rekuzviwana.
Tinoonawo kuti mumakore adarika, vamushangu, vashandi vehurumende vanopiwa mari dzebhonasi mumwedzi yakasiyana. Muri kutarisira zvimwe chete here gore rino? Nokuti vamwe vanochema kuti pavanozoiwana muna zvita inenge isisina uremu hwayo.
Iyi mhere yatagara tichiridza svevashandi vehurumende kuti kana mihoro ikasiyaniswa mwedzi wayo, tichiti vamwe vanowana mwedzi wambudzi, vamwe wana mwedzi wazvita, tinoona kuti panozosvika mwedzi wazvita mari inenge isisina simba. Saka zvakanaka kuti ngowana mari iyoyo kana hurumende yafunga kuti inoda kutenda vashandi vayo, mari ngaiuye mumwedzi mumwe chete wazvita. Tose toiwana, nokuti vaya vemisika mitema vanenge vatokwidza mitengo pavanongodza makuhwa ekungoti vashandi vehurumende vachange vachipiwa matendo avo atinoti bhonasi. Saka zvakanaka, iko zvino hatisati tanzwa hurumende ichitaridza kuti yakaremerwa kutipa mari iyo yemumwedzi wambudzi. Saka takatogadzirira nekutorongedzera nekutovonga kuti titi mwedzi wambudzi tichange tine matendo edu, vashandi vari kuzvitenda izvozvo.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima Avanoti nyaya mabonasi nemabhadharirwo achaitwa inyaya iri kuzeiwa pachinhano chedare remakurukota kana kuti cabinet. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uyo mubvunzo wandapindura ndapindura zvakare. Nyaya yemabhonasi nemabhadharirwo achaitwa inyaya iri kuzeiwa palevel yecabinet pamwe chete nePSC. Public Service Commission zvichabuda muhurukuro idzodzo zvichazoziviswa in due course kuti anobhadharwa rini, anobhadharwa nemutoo upi, kureva kuti which currency, zvose izvozvo zvichabuda kana hurukuro dzapera.
Vashandi vehurumende, Honorable Minister, vari kuchemawo zvakare nenyaya yekuti vamwe vanopiwa bhonasi muna November, vamwe muna December. Vachiti vanozopiwa muna December mari yavo inenge isisina uremu huchienzaniswa nevanenge vapiwa muna November. Rwendo runo muri kuvapa nemutoo upi?
Iyo nyaya yekuti vamwe vanopiwa mwedzi uno, vopiwa mwedzi unouya, zvakare inyaya inozoda kuti iongororwe. Kana zvaonekwa kunzi mabhonasi aya ari kupeiwa rini uye ari kupeiwa necurrency ipi. Saka izvi zvingoda kuti paite patience. Zvekare zvinenge zvichida kuti zvinobva muhurukuro imomo zvoendeswa kuNJNC zvozonofinalizwa kuNJNC iyo inounza vamiriri vehurumende pamwe nevamiriri vemacivil servants. Saka ngati mirei kusvika mashoko iyayo abuda pachena.
Avanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Vari muboka rezvekuburitswa nekutapwa kwenhau vari kuchema kushaya kwemutori wenhau iye ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau ane mukurumbira Peter Banga. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Banga, uyo akashandirawo nhepfenyuro yeZBC nenhepfenyuro yeVoice of America, anonzi awanikwa akashaya nhasi mangwanani akarara. Hanzvadzi yaBanga, amai Amanda Murorera, vati Banga anga achirwara nechirwere chehigh blood pressure.
So zvaitika ndezvekuti vagara vangu vaine BP. So nesuro vakatosvika kubva kubasa vakatotaura namai guru. Vaida kumaka mapepa zavo kuti korofinswa nguva ari kwapona. Saka vakatopiwa mapepa zavo zvese mushe mushe. Vakatoti achi ndakaneta buda vakasika kuzorora. Vakatoti ah, it's fine. So nyaya yekuti vana vese vanga vasipo nyaya twainaye so nyemba. So vakarara kwakaita se kwakasiyana. So nhasi makuseni maiguru kwavamuka because normally she explained to me kuti vanosimuka every day na 5 o'clock a.m. but pavamuka nhasi makuseni vaona munhu asina kuita se asina kumuka. Then ndobvaenda kurumu yavanga vari vakanoka several times havana kudayira. Then she turned outside vakaenda kuwindow kwavanga vakarara kwavadedzera havana kumuka apa ntu vazodecida kupwanya door so that she could get entrance yemavanga vakarara. So pavapinda ungosti vatovabata chest nemuhapwa wangu achiri kudziya. Ndipo wavafura muromo ukatofurika zvakanaka, kwavafura maziso ukafurika zvakanaka. But then ungosti pawavabata makumbo anga atonhora ndipo wazomhanya kumaneighbors to seek for help. Ndipo vasvika pavavatora pavaenda navo kwadoctor kuti vanochekwa kuti chii. Then they realize kuti vangu vatoshaya. Saka iwo she's assuming kuti BP inenge yakwira usiku vakaita se vakarara.
Amai Murorera vati Banga anga ari munhu ane rudo zvikuru uye asiya vana vatatu.
Vanga vari munhu ane mwoyo wakanaka usingaiti even kuvana vavo. Tinotonyanyorwadzirwa kuvana because yeah, that relationship isiri kumaparents akawanda nevana vavo. Munhu anga aine love ndiye munhu aitobatanidza even mafamilies. He was one person wekuti even kwandiri since yanga iri hanzvadzi ndisatombonyara kutaura navo zvinhu even zviri deep. Because he was someone who was very considerate and very kind.
Mutori wenao Godwin Mangujka, uye akashanda nabanga kwenguva ndefu, achibanga munhu anga achibata basa zvakanakisisa, uye wachinyora nyaya dzevanhu vairarama neurema zvakanyanya. Mangujka ati, vatori venao varasikirwa zvakanyanya.
Mukoma Peter Banga vanga vari shamwari, vanga vari mutori wenao, vanga vari mudzidzisi, vakadzidzisa vakawanda. Ndakashanda navo, I admired maitira vaita basa zvikuru sei, vaifarira kunyora nyaya dzevanhu vanorarama neurema. But besides that, munhu aida basa rake, vaita basa ravo zvakatsetseka zvokuti tarasikirwa nekuenda kwamukoma Peter. Tinoti ngavazorore murugare.
Mumwe mutori wenhau, Andrew Kunambura, ati vatori venhau pamwe nevadzidzi varasikirwa zvakanyanya. Ati Banga anga ari nyanzvi mukudzidzisa.
Peter Banga anga ari murume airemekedzwa zvikuru pachikoro chataidzidza ichocho chainzi Harare Polytechnic School of Journalism and Media Studies. Aiva murume anga achinyanya kuziva zveradio broadcasting kana kutepfenyurwa kwenhau paradio. Aiva neunyanzvi hwakanyanyisa chaizvo zvokuti hapana munhu angati akadzidziswa naPeter Banga ogotadza kuziva kuti paanofa ochema kurasikirwa kwaanenge aitwa.
VaAlexander Rusero vaishanda naBanga vati varasikirwa nemunhu anga aine unyanzvi hwokudzidzisa zvekutepfenyura nhau.
Saka takachamadzwa zvikuru tichinzwa kuti mumwe wedu, vamweni vake takatotaura naye nezuro chaiye, hatina kumbenge takaziya kuti nhasi tichamuka tiri padanho ratiri. VaBanga takashanda navo, ndinofunga munyaya dzezvejournalism hakuna akashanda navo makore akawanda kudarika inini nemumwe wangu vagadzikwa. Takashanda navo makore makumi nemashanu.
Urongwa hwekuradzikwa kwaBanga husati wazivikanwa, asi vari kutarisira kunoradzikwa kuwedza. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere ndiri muHarare.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hakuna munhu akafa neCOVID-19, uye vamwe makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu ava, gumi nemumwe kana kuti 11 vana vechikoro, gumi vari kumasvingo nemumwe chete kumashonaland west. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwakaramba huri pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 4691. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera hwakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 133,329. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi matatu nevana kana kuti 3,422,734. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 2,678,090. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora rinoti rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzemabyelection zvichitevera kuziviswa kwakaitwa svondo rino kuti sarudzo idzi dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT vaGandi Mudzingwa vanoti bato ravo rinovimba kuti rinokunda sezvo riine nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa23 kubvumbi 2022 uye kune zvigaro makumi maviri nezvisere zveparamende pamwe nezvemakanzuru zana nezvishanu zvisina vamiriri zvichitevera kudzingwa muparamende pamwe nemumakanzuru kwenhengo dzeMDC Alliance neimwe chete yeZANU-PF uye kushaya kwedzimwe nhengo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo nhengo dzebato ravo reZANU-PF kuchimanimani svondo rino kuti sarudzo idzi dzichaitwa muchikamu chekutanga kwegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navamudzingwa pamusoro penyaya iyi.
COVID iyaya kuchizopera, saka zviri pamutemo kuti nyaya dzesarudzo dzichienderera mberi. Isu tinozvikudza zvikuru sema social democrats, ndizvo zvatinoziva kuti simba rinopiwa nevanhu musarudzo. Takazvipira kuti tiende kuvanhu. Iye zvino ndiyo nguva yacho. Isu takagadzirira, tinawo maissues.
Munotarisira bato renyu richibudirira here muma by-elections aya?
Sarudzo yega yega ine anokunda neanotadza kubudirira. Isu tiri kuti makwikwi aya anotevera tirimo tichikwikwidza. Tinovimba kuti tinokunda, sezvo tambotaura kuti isu tine masolutions kumaproblems enyika. Tiri kuti isu mhuri yeZimbabwe ngaigare pasi itaurirane, tivake nyika yedu murunyararo. We have to stop the decline, kuti vanhu vaone kuti upenyu hwavo huite zviri nani.
Kune vamwe vanoti bato renyu reMDCT riri kutya kupinda musarudzo vamudzingwa, richikurudzira kuti sarudzo dzisaitwa. Munoti sezvo muri kutaura kuti makazvipira kupinda musarudzo, munoti kwavari?
Kune yavo vanotaurawo vachitivo tinotya. Tinotyei? Hapana chatinotya isu. Ko ivo vanodaro vane chii chavainacho? Ko kuzongozhamba ndokuhwina kwacho here? Vanhu veZimbabwe ngavagare pasi vataurirane, kwete zvekungotsvinyirana izvi. Tibude nezvinhu zvinovaka nyika, zvinovaka ikonomi yedu, zvinoita kuti violence ipere munyika, zvinhu zvinoita kuti mapensions evanhu adzoke, nezvimwe zvinenge zvakadaro. Ndo zvatinoziva isu, ndo zvatinoda.
Munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vaGandhi Mudzingwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato idzva reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus, amai Manyara Irene Muyenziwa, vanoti zvakakosha kuti madzimai apinde munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti apewo pfungwa dzavo neunyanzvi munzira dzekusandura upenyu hwevanhu munyika. Amai Muyenziwa mumwe wemadzimai vachange vachikwikwidza musarudzo dza2023 sebato rinopikisa. Madzimai matatu vanosanganisira amai Teura Europa Mujuru vakakwikwidza musarudzo dzapera, kunyange hazvo madzimai aya vasina kuwana mavhoti akawanda. Amai Muyenziwa vanoti vakasiya mabasa avo kuBritain kuti vadzoke munyika kuzoparura bato ravo. Vanoti hazvisi nyore semudzimai kutanga bato munyika sezvo vanhukadzi vachitarisirwa pasi, asi izvi hazvisi kuzovamisa mukutsvaga rutsigiro nekuzopinda musarudzo dza2023. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Muyenziwa nezvenyaya iyi.
Kupinda mune zvematongerwo enyika zvinhu zvandakafunga kuita ndingati I think 5 years ago, ndichiona kunetsa kuri kuita Zimbabwe. Magarire evanhu emuZimbabwe ndo andakaona kuti zvinhu zvacho zvasina kumira mushe. Ndandiri mhiri kumakungwa for a very long time, but ndiri kwandiri ikoko ndaingoona nekutaura nehama nekutaura nedzimwe shamwari dzinoshanda mapariamendi emuno muZimbabwe nevamwe vanoshandawo mabata akasiyana-siyana emuno muZimbabwe, like my health, the education system, a transport system, zvichingosiyana zvakadaro, vachingotaura kutambudzika kuri kuita nyika. Saka ndo zvakandibata ndikaita andinga kwanise here kuita zvandinga kwanise kuita especially nje represent even vano vechikadzi.
Muchitarisa mabato anowanikwa iwachi tungamirwa nemadzimai, sei makafunga kuti zvakakosha imi semudzimai kuti mutange renyu?
Ndakaona bato rechikadzi muno muZimbabwe risina kusimba. I think there is quite a lot of not underrating as such, you know, but very demeaning look when it comes to women, the whole of Africa, not just Zimbabwe, but particularly looking at Zimbabwe. Ndakaona kuti isiwana vechikadzi kuti tinge tichimira, I think it has to start somewhere, especially for us young people like us. We want to try and see how we can change the channel here in Zimbabwe politically wise, tichitarisa vanhu vechikadzi kuti tingamire takaita sei kuti tisumudzire nyika. I think our voice needs to be heard. We need to be seen on the platforms, these political platforms, because we do have quite a lot to give. So ndozvandirikungotarisawo kuti muZimbabwe tingakwanisa here kuvhumira vanhu vechikadzi kuti vapiwe nzvimbo idzodzo dzakakura, kuti varatidzewo gwaro ravo ravanoziva rekuti nyika yedu tingaisumudzire nezvakadii.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa idzva reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus, amai Manyara Irene Muyenziwa, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Teererai chirongwa chedu chemadzimai chemangwana kuti munzwe hwaro hwaamai Muyenziwa, apo vachaenderera mberi nehurukuro iyi naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto akabvuta masimba muSudan, General Abdel Fattah al-Burhan, vazvigadza pachigaro chemutungamiri wehurumende inotonga itsva, vachiramba kuteerera kurudziro yevemunyika pamwe nekunze kwenyika yekuti vadzose hurumende yaivepo vasati vabvuta masimba. Mumashoko avo ekucherechedza zuva remagamba, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti utano hwepfungwa chinhu chinofanira kuiswa pamusoro-soro kune vakarwa hondo, zvikuru sei vanhukadzi neveLGBTQ+ vari muchiuto. VaBiden vakaisa maruva pamakuva emagamba eArlington National Cemetery ari kunze kweWashington nemusi wechina seruremekedzo kune veAmerica vakarwa hondo. Nhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chakakundikana zvakare neZuro usiku mushure mekurohwa 1-0 neBafana Bafana eSouth Africa mumutambo we-2022 World Cup Group G, mumutambo wakatambirwa munhandare yeFNB muJohannesburg kuSouth Africa. Izvo zvinoreva kuti Zimbabwe yakundwa mumitambo mina yemakwikwi aya uye ine pointi imwe chete pamutambo mishano yayatamba. South Africa ndiyo yave pamusoro pegungano reGroup G nemapoints 10-3. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezveCOVID-19 pamwe nekushaya kwemutoro wenhau Peter Banga, uye nyaya yekuti vashandi vehurumende vachapuwa mabhonasi ari mumari dzekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hakuna munhu akafa neCOVID-19 uye vanhu 21 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Hurumende inozivisa kuti gore rino ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti kunyange achitambira nemufaro hurongwa uhu, vashandi vagara vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzoserwe pamihoro yavaiwana muna 2018. Mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau paHarare Polytechnic College, Peter Banga anoshaya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibhonasi nge-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti-ke encwadini esilobele uhulumende kuvike ephelileyo besivele sikhuthaza lokho.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esukubaholisa iholo lebhonasi ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo ebisebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi wezifundo zomsebenzi wentatheli zindaba ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRedeemer Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuziholisa amabonus azo ngedola leMelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imali yebonus ikhangelelwe ukubhadalwa ekupheleni kwenyanga yonale kaLwezi. Lokhu ngokokuqala ukuba imali le ibhadalwe ngale indlela kusukela ilizwe laqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ngomunye wabamukele lesi sithembiso ngenjabulo.
Imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibhonasi nge-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti-ke encwadini esilobele uhulumende kuvike ephelileyo besivele sikhuthaza lokho. Siyabonga-ke ukuthi balalele bakuzwisisa ukuba izisebenzi zikahulumende zidinga uncedo. Sesizasukumela phezulu kakhulu nxa sisizwa lokho, sihlangana labo kungxoxo ezilandelayo.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi bafisa ukuba ngabe leholo libuya lalo linjalo.
Sibone i-government itizosibhadala i-bonus, ama-bonus ethu nge-US dollar. Siyakubongela lokho. Njalo sithi siyaqhubeka sikhuluma le ndawo yokuthi vele basifakele le-salary yethu ibuye isi US dollar. Ndaba siyabona ukuthi izinto ziyakhwela ama-shops lapha, lathi asisakwanisi ukuthi sithenge le salary yethu ayisayenze.
UMnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende ulayo imali yaphandle kwelizwe.
Uchwepheshe wezomnotho uthi yena nxa present i-budget every year uthi ule mali eningi yabe yenzwe lilizwe, okutshengisa ukuthi imali yeMelika ikhona ukuthi abasebenzi babhadalwe imali yeMelika. Kodwa isifakwa ibe yibonus yele imali. Xa isiba yibonus, uhulumende sesabona ukuthi-ke uzayicharja ngayiphi i-rate, njalo uzabanika yini abantu i-cash. Ithi lathi sesibona ukuthi imali uhulumende ulayo ngabafake imali beholise abantu in US dollars every month.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uSikhwica Mfundo Paul Mavima wenqabe ukuphendula umbuzo wokuba uhulumende setshengisile ukuba uyenelisa ukubhadala izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle, kungani bengaphiwa le holo lemali le kuqhubekela phambili. Wedlulisele imbuzo kunobhala wogatsha lwezemali esithi nguye okhiphe umbiko wokubhadala ibhonasi ngedola leMelika. Asenelisanga ukuxhumana labogatsha lwezemali ukuba bacacise ngalokhu, kodwa embikweni olotshwe ngunobhala wogatsha lwezemali uMnumzana George Guvamathanga uchaze ukuba belandela umumo womnotho welizwe Lokungahlalisekiwe kwesilinganiso sesisindo semali yangaphandle nxa iqathaniswa leZimbabwe kanye lendingeko zokunakekela izisebenzi zikahulumende babone kufanele ukuthatha lesisinqumo. Ekhuluma lephephandaba leHerald umnumzana Gubamathanga uchaze ukuba imbadalo yamabonus izakwenziwa kanye njalo lesisinqumo sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Uchaze ukuba izisebenzi zikahulumende ezile bonus edlula amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika i$700 zizathola eyinye ingxenye yebonus ngedola lakuleli. Wengeza ngokuthi laba abakumhlala phansi umnini mhlala phansi uyathola amadola alikhulu eMelika i$100 kuthi umkakhe athole amadola angamachumi ayisichiyagalombili i$80. Abantwana bona bathole amadola angamachumi ayisithupha i$60. Ugaja olubona ngesikhwama semali yelizwe lukhangelelwe ukukhipha izigidi ezingamachumi ayisichiyagalolunye emali yeMelika i$90 million. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba ebilodumo isebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. UBanga ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imfa kaBanga ichiye intatheli zindaba eziningi elizweni jikelele zikhala zisithi zilahlekelwe ngumuntu owayelomusa ezinikele emsebenzini wakhe njalo esebenza kuhle nabanye. UBanga wasebenzela inhlanganiso zezindaba ezijeneyo eziguqela iZBC, iVoice of America lezinye engakabi ngumqeqeshi ekolishini leHarare Polytechnic lapho akade esebenza khona okwamanje. Omunye wabafundiswa nguBanga oyintatheli indaba uTrevor Sagota ufakaza ukuba wayengumuntu onjani.
Ndirongotera kuti inini pandakatanga kusvika papoli
ngesikhathi ngifika eHarare Poli umnumzana Banga umuntu wayengcedisa ngoba ngenzeumsebenzi wentatheli zindaba
kuti
wayesenelisa ukuba nxa kungela mali
akubhadaleli.
Omunye wasebenza nomnumzana Banga eHarare Poli umnumzana Admire Masuku uveze ukuba ikolishi leli lahlekelwe okumangalisayo.
Thina njenge department le mass communication eHarare Polytechnic silahlekelwe kakhulu ngokubhubha kuka Peter Banga. UPeter Banga ubelilunga le department lethu eliqhakathekileyo kakhulu. Ube ngumbalisi wejournalism ojulileyo endabeni zokusakaza. Silusizi kakhulu kumuli yokubanga echiyo ngomoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Owe ingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kubanzima kuza kubanzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye wasebenza laye kunkampani ZBC umnumzana John Masuku laye ufakaza ukuthi wayengumuntu onjani.
UPeter Banga wayeyindoda ekhutheleyo kakhulu ekufundiseni intatheli zindaba. Ngasebenzela eZBC ngaphinda ngasebenzela kakhulu engibiza eHarare Polytechnic ukuthi sincedisane ukufundisa intatheli zindaba. Wayekhuthele njalo elombono ukuthi intatheli zindaba zale lokhu zikhaliphile ekubikeni kuhle mayelana lokhu kwenzakala eZimbabwe.
Isikhulumeli semuli udadewabo kaPeter unkosikazi Amanda Banga ukhasise ngokwenzakeleyo.
So zvaitika ndezvekuti vagara vangu vaine BP. So nesuro vakatosvika kubabasa vakatotara.
Zolo ufike evela emsebenzini wapiwa mapepa ake omsebenzi. Namhlanje ekuseni umama omdala uvuke ezama kumvusa kodwa akazange aphaphame.
UBanga ubhubhe esefike iminyaka engamashumi amahlanu lathoba munembili 58 ngomfumfu. Uchi umkakhe uMelania labantwana abathathu. Amalungiselelo omngcwabo akaziswa kodwa ukhangene ukubekwa ekhaya lapho adakuka khona eWetsa. Abantu babuthene emzini wakhe elokishini leSunningdale 3 kunamba 1103 eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Babikwa sebe izigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abagoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million abahlatshwe amajekiseni womabili. Ababikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,321 ngasebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokhe laqhamuka eZimbabwe enyakenye, kwasila abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 128,239. Leli gciwane libulele abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela imbali yempilo yentatheli zindaba ebilodumo njalo engumqeqeqi wezifundo zokuthatshwa kwezindaba uPeter Banga obesebenzela njalo iStudio 7. Kangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ukhuthaza amazwe omhlaba ukubana aqinise umsebenzi wokubambisana ukuqeda umehluko omkhulu ophakathi kwabayanga labanothileyo emhlabeni jikelele. Ekhuluma ekusungulweni komhlangano weParis Peace Forum izolo, uHarris uthe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuvule amehlo abaningi ukubana ingozi ezinje azikhethi ukuthi unothile kumbe ungumnyama. Embikweni oqakathekileyo kunanza ilanga lamaqhawe azinikela impilo yawo ukungena kubutho ele-Veterans Day, uMongameli Joe Biden weleMelika uthi kumele kuqakathekiswe ukunakekela imikhuhlane yengqondo ulabo abayabe bevela empini, ikakhulu abesifazane labalobulili obehlukileyo. UBiden ubeke amaluba ethuneni elimela bonke abatshona empini e-Arlington National Cemetery izolo, ekuhlonipheni abalahlekelwa ngumphefumulo bevikela ilizwe labo. Ingcweti zesayensi sithi seziseduzane lokuthola umuthi wejekiseni elilakho ukwelapha isifo esokuma kwemithambo ese-paralysis ebantwini ngemva kokulisebenzisa leli jekiseni emagundwaneni. Uphenyo lokudinga lomuthi luveze ukubana leli jekiseni lilakho ukwelapha lokwakha utsha imisipha yomgogodla engabe ilimele ukuze ibuyele endaweni yokusebenza kuhle, umuntu okade engasahambi enelise ukuzihambela. Umkhokheli webutho weleSudan uGeneral Fatah al-Burhan ubika ezifungise ukuqalisa umsebenzi wokuqondisa ikhansili ebunjwe ukukhokhela lelo lizwe enganaki insolo eqondiswe kuye ngabaselizweni kanye lemazweni womhlaba ngokuthatha lelo nyathelo. Abohlangothi olubona ngezoncedo lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olo-World Food Program bathi isigudumezi esukele Kenya esibangelwa yikuguquka komkhathi silakho ukubangela ukungani kuhle kwezulu elizweni lelo, kubangele njalo udubo lokusilela okukhulu kwamanzi kanye lokudla. Lokhu kubekwa kuzabangela indlala enkulu elapho kuhlasela inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 okuzamele zitholiswe uncedo lokudla.
Uzulu wehlukana ngemibono edabeni lokunganxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi othiwa Virtual Summit for Democracy owenkokheli yamazwe omhlaba agoqela awezwekazi le-Afrika nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu obizelwe ngumongameli Joe Biden weleMelika. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ibikwa inxusiwe kulo mhlangano wensuku ezimbili ozokwenzelwa enkundleni zokukhulumisana zebulenjini kusukela mhlaka 9 kusiya kumhlaka 10 Mpalakazi, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enganxuswanga. Umqondisi wohlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko ebandleni elibusayo leZANU-PF uThafazwa Mugwadi utshele intatheli zindaba izolo emhlanganweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla ukuba kabalani lokunxuswa kukamongameli emhlanganweni
abavele bengazi ukuthi wenzelwani.
Asazi lutho thina ngalomhlangano, kodwa lifuna ngabe sinxusiwe kiwo. Akusi yonke imihlangano okumele singene njengelizwe. Ngesikhathi umongameli enxuswa emhlanganweni waseGlasgow, akekho owasibuzayo ukuthi ungani wayenxusiwe.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalomhlangano ozakhangela ezombuso wentando kaZulu.
Bengikhangela udaba lolu abadingwele virtual conference e-democracy. Ludaba olumnandi kakhulu kumbeni ludaba oluqondileyo. Kodwa ke into ekhona ekade ngiyicabanga, udaba olunje kumele libuye kumbeni lethu le-United Nations. Libe yidaba olwamazwe wonke abefungela ukuthi bekhangele khonoko.
Omunye wabacubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalolu daba.
At least umnangako lo kumele ukuthi etshengise ukuthi seserious ngoku-addressa amalungelo abantu, ikakhulu siqalisa ku-Googround. Yabona ukuthi indlela oyenza ngayo indaba ye-Googround kakhulumi ngayo, abantu bakhayelela ukuthi bethole i-compensation. Abantu baluza umnotho omningi, baluza izimpilo zabantu. Abanye amathambo abole egangeni, abanye bangcwatshwa egangeni bahawula. Abantu bafuna ukuthi kulungiswe indaba ye-Googround. Is the first start etshengisa ukuthi uhulumende kamnakogwa ku-serious ngokuhlonipha amalungelo abantu, amalungelo abantu bemathebhelelendi, amalungelo abantu beZimbabwe.
Emazwini amunyethwe incwadi ebhalwe ngabohlangothi olubona ngezobudlelwano lohulumende ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe, bathi akukho abangakutsho ngalo mhlangano loba ukuthi kungani enganxuswanga uMnangagwa. Umhlangano lo ubikwa ukhangelelwe ukungenwa inkokheli yamazwe omhlaba enxusiweyo ogoqela ezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. EleMelika liyasekela ukuphatheka kweleTaiwan kumanyano we-United Nations. Umphathintambo wezezakala elizweni uMnumzana Anthony Blinken ulandise ukuthi ngani esitsho lokhu. Ele Taiwan, echo kumbiko olotshiweyo, libe lombuso kantando kaZulu opheleleyo. Umbuso lo ukhuthaza ukusebenza mgceke, ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokulandela umthetho okuyindikimba yomanyano we-United Nations. Ele Taiwan liqakathekisa ulwazi lwalezi nsuku, liyilizwe elivakatshelwa ngabanengi, ezemvelo ziyahlonitshwa kunye lezemfundo. Singelinye lamazwe athatha ele Taiwan njengelizwe elithembekileyo elingumngane oqotho. EleMelika liyasekela ukumanyana ukuzenza amazwe omhlaba lomanyano we-United Nations ukuphathisa lelo lizwe ngokuthiyeneyo. Ele Taiwan liyingqungquthela kwezolwazi lwalezi nsuku okuzakwenza elakusasa kwezomnotho labohulumende bethu umhlaba jikelele libe liqhakazekile. Umhlaba ufuna ulwazi oluzakwenza kube lemigoqo ephathisa elakusasa ngolwazi lwalezi nsuku, hathi ukulusebenzisa ukuhlukumeza uZulu lokwephula ilungelo loluntu. EleMelika liyasekela uhlelo oluthiwa One China Policy, njalo lilobudlelwano obukhulu obuhambelana lalolu hlelo. Libe njalo lobudlelwano ngasese phansi komthetho we-Taiwan Relations Act. Njengokutsho kukaMnumzana Blinken, kuminyaka engamachumi amahlanu ele Taiwan laphatheka ngokugcweleyo kunhlelo ze-United Nations ezijiyeneyo. Kodwa leli lizwe liyalelwa ukuphatheka kunhlelo ze-United Nations. Kungelani lezigidi zabantu ezedlula kulelo lizwe, ele Taiwan lalingelabameli emhlanganweni wezokuhambisa we-International Civil Aviation Organization, kutsho uBlinken. Kungakhathalekile lokuthi kuningi esingakufunda kwele Taiwan kuhlelo lwalo olubalulekileyo olokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19, kutsho uBlinken. Ele Taiwan lalingekho emhlanganweni oqakathekileyo wezempilakahle owe-World Health Assembly. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni jikelele ayahlangana kuhlelo ze-United Nations kodwa ingcitshi ze-science, ulwazi lwemitshina, osomabhizimusi, abemidlalo, amatitshala, izifundi, abalwela ilungelo likazulu labanye bavinjwa ukungena kulezi nhlelo ngesizathu esisodwa nje kuphela esokuthi baphethe i-passport yakwele Taiwan. Umnumzana Blinken ugqizelele wathi ukungananzwa kwele Taiwan kweyisa umsebenzi we-United Nations oqakathekileyo lengatsha zayo zonke ezingathola okunenge okuvela kungcitshi ze-Taiwan. Yikho sikhuthaza amalunga wonke omanyano we-United Nations ukuthi abambane lathi ukungenisa lelo lizwe kunhlelo zomanyano we-United Nations lasemhlabeni jikelele ngokuhambelana lomthetho we-One China Policy oholwa ngumthetho we-Taiwan Relations Act lowe-3 Joint Communiques kunye lowe-6 Assurances. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngubuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Yena ke ucula umdumo werege ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasmanda.
Me don't complain, me have no question. No, me trouble, yeah.
Ujudgment uyacathula kwezomculo kodwa ungene kwazakwala ngomdumo kwamakhosi. Size kancane ngembali yakhe.
Ngazalelwa eMpirengwa, ngakhulela eMpirengwa, ngenza iprimary yami eMpirengwa, Silingana Primary School. Ngazobuya kuBulawayo, ngafunda eMagwegwe from 4-1 to 4-4. Ngikhule ngumuntu othanda ezomculo, wazoba nomuntu othanda umastajo owangi-introducer kwi-studio eseGwanda. Ngaqalisa ukuhlabela i-music yami, ngithanda i-reggae conscious yengenzayo. Stage name sami u-Judgment.
Ekukhuleni kwakhe uthi wayethanda ezokulalela imiculo yabantu abathiyeneyo. Bakhona abamenza waba lo mdlandla ukuthi laye acule.
Ngikhule ngithanda ukulalela umhlabeli lothiwa uJa Fraser noAndy Mrizo, abantu abe-inspirayo ngomusic. Istage name sokuthi Judgment sabuya ngokuthi mina like into zomusic ngiyaziphupha, and then Man City Judgment. Judgment kusho ukuthi king man, and then Judgment it means inkosi yabantu, but ikhethwa uNkulunkulu ayabantu.
Usebenze labanye ekuphekeni umculo wakhe uJudgment, okuyibo abamenza wacindezela umculo wakhe lo esiwulaleleyo namhlanje.
Ngayintroducer eGwanda Studio ngumuntu kuthiwa nguMaster Joe, wasecela ngenza ikholabho laye ingoma enkona kuthiwa ngu-True Love, ikhona ku-album lakhe ekuthiwa ngu-Tsunami. And then ikhona ipackage ekhona ingoma ezingu-5 lengoma kuthiwa ngu-Your Body, is featuring Lance Hebron and Prodi Major. And then ngenye kuthiwa ngu-Believe in Love featuring Lance Hebron, and then ngenye kuthiwa ngu-Teach Me Jaja i-single track. Ngi-expect ukuthi engxenye yomnyaka ozayo kusengoma uFebruwari ngiyabe sengizirelizile ingoma lezo.
Isikhathi silomona njalo sidlule umangoye bakwethu. Umculo wakho bangawuthola ngaphi abalaleli mfana kaDeva?
Ingoma lezi lizabe likwanisa ukuzithola kuma-all social media platforms. Ku-Facebook lakwanisa ukuzithola Judgment, and then ku-Instagram liyalithola it's Judgment. Facebook like ku-YouTube liyalithola Judgment.
Yilo uhlelo lwakho mlaleli, lapho esithuthukisa abaculi bakithi sixoxa labo ngemisebenzi yabo. Namhlanje besikwethise lo Judgment ngomculo wakhe owe-conscious reggae kuwoza Woza Friday. Mpela sonto emnandikini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Don't complain, you have no question. No, I'm not sure.
your love. Me don't complain, me have no question. No, me trouble, yeah.
Hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuholisa amabonus azo ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo njalo obesebenzela iStudio 7 engumqeqetshi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Siludriba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.